Pamuzinda wetongogara pane vapoteri vangangodarika zviuru gumi vanobva kunyika dzakasiyana siyana kunyanya dzemuAfrica dzinosanganisira Mozambique, DRC, Angola, Burundi, Rwanda, Somalia, Eritrea nedzimwewo. Mhuri idzi dzakatiza kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika dzavo zvichikonzerwa nehondo kunyanya. Mhuri yega yega iri pakamba apa inotambiriswa madhora gumi nematatu pamwedzi, zvisinei nekuti yakakura zvakaita sei, inova mari isingakwaniri mhuri idzi. Vapoteri ava vatenderwi kushanda muno munyika, izvo zviri kuvaomera zvopa kuti vakawanda vagume voita misika yekutengesa zvakasiyana siyana. Mumwe mupoteri vaRodriguez Domingos vanoti vanobva kunyika yeBurundi uye vakauya muZimbabwe muna 2003 vachitiza hondo. Vanotengeswa nyama yenguruve pamuzinda wetongogara uyu kuti vawane kurarama.
Muno mukempu business inofamba siro because vanhu havana mari yakakwana. Tinotambira mari inenge iri $13 pamwezi pamunhu. So Mario kaishandisa pakutenga chikafu nekutenga zvimwe zvevana kuchikoro inenge yapera. Saka business iri slow because hatibvumizwe kushanda muno mukempu.
VaDomingos vanoti pazuva vanotengesa zvishoma zvekuti vakwanise chete kuwanira vana vavo zvekudya.
Tinoona mari pakana kupera kwemwedzi. Iyi business yekuno kunisiya nekutauni. Apa manje business yacho siro siro.
Ndiwa.
Ako kana vanhu vatambira ndo mari tinoiona ichitoma. Ndiko tinotengesa chikafu. Vanhu vakatambira tinotenga chikafu. Cheki. Ndiko tinoona mari. Mazuva ese tinoona mari shoma kana $20, $30.
Amai Beauty Kasongo vanobva kuAngola uye vane musika mukembi yetongogara. Pamusika wavo amai ava vanotengesa matemba, tepwe nezvimwe zvekudya zvakaomeswa. Amai Kasongo vanoti musika wavo vanongomuitira kuti vakwanise kuwana kwekuswera uye nemari yekudya zuva nezuva pasina chouviri chinonyatsobuda.
Business yekubatira bana chete. Hakuna nzi business yeri munhu inopinza mari yakawanda anzi vanhu waende kumbiri. Yekutenga mamuriwo chete nemari tiri kupuwa futi ishoma. Haisvike pamwedzi. Ndizvo ndizvo tiri kuita business racho. Haisi anzi business yemari yanziwo nemari yakawandisa. Ndizvozvo.
Amai Kasongo vanotiwo mari yekugoverwa haikwaniri mhuri yavo sezvo vaine vana vana pamwe chete nemurume.
Imari shoma shoma chete tiri kuona yekutenga chamuriyo apa manje mwedzi wapera. Mwedzi uchiri pakandizive kana pa18 kana pa17 yekutenga. Kana ndatengesa apa ndaona ufu wapera ndinotenga, ndaona mafishi yapera ndinotengera vana chete. Hauchaoni hanzi mari yakawanda yuriona panze unochengeta pazuva. Yekutenga chete chikafu mumba kurika nevana. Kana sipo yapera yekusuka mahembe unongobudisa mari yako wautenga sipo. Hakuna mabasa ari kusimuka. Mari yacho kana tatengesa mbikana inotengesa iyo inongotengera vana chikafu chete. Vana vari kuva guti. Saka mari tiri kupuwa haishike kana pakati pemwedzi. Unongobatanidza batanidza nekuti uri kutagatage tototuma kushoma uchikwanisa kutenga chikafu.
VaJeremiah Muzondi vane chitoro chidiki asi vanongochemawo nenyaya imwe chete yekushaya vanovatengera. Vanoti nguva zhinji inotodarika hayo vachitamba tsoro kana mutambo wemakadzi nekuti kunenge kusina anouya kuzotenga, nekudaro vanotongotengesa zvinhu zvisingakurumidzi kushata kana kuora. Mukuru wepakamba yetongogara kempi amai Rudo Manyara vanoti mutemo wehurumende ndewekuti vapoteri havatenderwi kushandira munyika muno kudzimara vawanirwa mapepa akakwana ekuti vashandire masangano kana makambani muno. Vanoti zvakare mari inogoverwa vapoteri ndiyo yakatarwa uye inenge ichiwanikwa kuti vabatsirikane kunyange hazvo isingavakwanire. Ndakamirira Studio 7 kutongogara kempi kuchipinge ndini ilo edamoyo.